Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 Gurume March 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino hatangonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro vasara pabaro zvakanaka, enzara kupera zvakanaka, zvichiratidza kuti vana vezanupiefu.
Bato rezanupiefu rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka, zvinoratidza kuti ibato revanhu.
Zvakare vanhu vemusangano vanoitwa nge vatorerwa masimba avo, nekuti pese apa vanenge vachiita mastrategy kozongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodya vana vayo, ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko.
Asi nhengo inomirira Norton mudare reparamende vatemba mliswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumaselves vichitora nekusimudzira vanhu vasingazikanwi nevatsigiri.
Makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose. Nyika yese yeZimbabwe chena nekuda kweunhu hwemachina kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo, kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinabhizimisi vekuchina vachiita madiro nezvizvarwa zveZimbabwe sezvavari kuita munzvimbo dzavari kuchera zvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makurukota ehurumende nevamwe vakanga vakamirira ZANU-PF mudare reparamende kwemakore mazhinji vakakundwa musarudzo dzebato ravo dzakapera kuitwa nezuro. Sarudzo idzi dzange dziri dzokusarudza vachamirira ZANU-PF musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Vamwe vanonzi vakakundwa vanosanganisa gurukota reMatebeleland South vaAbednego Ncube, mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza, gurukota rezvemaindustry amai Sekai Nzenza, gurukota reICT vaJefan Musoere, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, uye vaimbomirira Bwera South muparamende vaJoseph Chinotimba. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka, vachiti zvinoratidza kuti bato ravo rinoita zvinhu pachekerere. VaMutsvangwa vanoti vane zvichemo vanogona kusvitsa kuvakuru vebato iri munharaunda yavanogara.
Tazviri kufamba zvemandorokwati, takusvika kumapeto kwemaprovinsi 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro. Mamari dzavo dzatotanga kubuda aitswa pamapoling reports. Maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa riri kuitwa nevanhu vefads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti mikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka kutora government yemusangano. Hatina kunyanyonzwa kunyunyuta kwakawanda, asi pese panoitika chirongwa chakakura kudaiwo hapashaikwe kunyunyutwa.
Kova muari kuti mazita avo anga asiri pamaballot paper zvagadziriswa sei?
Zvinogona kudaro because vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde, vamwe vainonyoresa kuzeki. Saka vofunga kuti mazita avo aripo, ivo asiri paverification register reparty. Pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadai. Saka chatipo ndechekuti tioda kuti vese vane mazita asipo tioda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman. Tinovati tivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota. Saka tikati vagopinda mumbudu nebiezanupf kuti vatakatarisana nesangano sarudzo guru iri kuuya. Ukaona mwana wari wezari amwe naatombouya kuzoti arege achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake. Saka yato recruitment drive yatanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita taakutovaisa mubude yezanupf tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varezeswa nezeki.
Ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kunani chaizvo?
Kwese kuprovinsi kuna team leader, tanika ndiri team leader kumashoreland west. Saka foni yangu yange yachidandaura kubvira nezuro ichingo vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana namba dzangu dzateam leader nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho. Saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadziridzanwe kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya chekune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda marazosvika kuprovinsi kwandifanira ini kwandinge ndiri team leader. Kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc, kana zvinge zvandikona pc yoendesa kunani kuna president. Asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapabaro zvakanaka ende rava kupera zvakanaka. Tichitaridza kuti vana vezanupf tiri vana venyamunhu and isusu hatiite zvemagalap pol kana mastraw pol kana chii. Tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanupf pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi. Hatiite zveguestmating.
Avo vanga vari mutauriri wezanupf vachris mutsvangwa vari parunhare kuharare nablessing zulu westudio 7. Asi nhengo yeparamende yakazvimirira uye ichimirira norton vatemba mudisa vanoti zanupf yava kurasa vatsigiri vayo mumasales ayo ichitora vanhu vasingazikanwi munzvimbo zhinji, izvo zvichakonzera kuti vanhu vaite zvebhora musango zvavakamboita makore apfuura apo bato iri rakarega kuteerera zvido zvevanhu.
Zvinotaura zvakawanda kuti musangano hauna kusimba nekuti wakumhanyiswa nevamwe vanhu vasiri mumastructure. Mabazi anenge vana fazi vaya unoshaya kuti vari kutsvagei. Iwo musangano unotove nedipartment rezvinhu zvese, kubva kubhizinesi, kubva kuinformation, kubva kukomisariati. Komisariati ndo tete wemusangano, ndo vanoronga mastructure. Asi maelections aaitwa nefazi. Fazi inonzi NGO. Kasi tikada kutaura chokwadi, pane mutemo uri kuiswa kuti maNGO asapinde muzimbabwe asina kuvhetwa nekuti vari kupinda munyaya dzematongero enyika. Ko iyo fazi yapindira mune nyaya dzemusangano unotonga wezanupf asi matongero enyika here? Ko sei iyo seNGO vatenderwa kuita izvozvo? Zvakare vanhu vemusangano vanoitwa kunge vatorerwa masimba avo nekuti pese apa vanenge vachiita mastructure kuzongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodla vana vayo, ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko, ende vanenge vane chimwe chinangwa chisiri chekusimbisa musangano wezanupf zvandaona, kasi chekupunda musangano wezanupf.
Izvi zvingaitika here kana vakuru vari mubato iri vasingadi?
Vakuru ndo vanotungamira. Saka izvi zvakaitika vakuru vachiziva. Kasi kuziva kwavanenge vachiita vakuru dzimwe nguva handizvo zvinozobuda maonero angu. Saka ndiri kuona kuti zvatambudza musangano wezanupf ende ndinotivimba kuti zvichaongororwa nevakuru nekuti vanhu vatsamwa ende kuenda kusarudzo ye2023 vanhu vakadaro ndizvo zvinozonzi bhora musango. Saka bhora musango wacho mutambo wacho watotanga izvinezvi nekuti vakawanda vati aorit, kana fazi ndo zvayaita iyo yamatuma yamatendera ndiyo ichakukambenerai, ndiyo ichaita kuti muhwini. Nekuti mukaona vakawanda vacho vadyiwa nzvimbo idzodzo dzogona kuenda kune opposition nekuti opposition vanhu vanenge vakukava bhora kune opposition ende izvozvo ndizvo zvinoita kuti zanupf iluze mafo. kusikuriku izuno shakaitika 2008 pakaitika jenyu paya saka bora msango ragara chishanda enderi muropa mewa ndesa mpf na mapato esu wakangu safara nechinu wakuenda kune mwengi
vambiliswa tino gratisi nzwa masoko kana utimakuwa okuti pani watigiri kwa utimakempi eva tigiri vangu waruku tigira mtezeru wa mnangagwa vachuenga vangu waruku tigira wa mnangagwa sokuona kwenye kakuti sokuza kwenye zine chokwa nyeresi zingava ne chokuita irende satiri kuona pasaru zote ma primaries
apana kambani kana murisi na bopoto asikuti bopoto ndia baba na mai kandana baba mini za zimwe asi zinoratidza kuti even iyo CIO yacho inolidwa nava Isaac moyo director general mutevedzi wavo ari va deputy director general tapfumane panenge pane kukakakatana ikoko nekuti muri kuona kuti ivo vecio vari kuti ko avabva nekupi ende se vari kupiwa mari kune thing heritage futi iriko yemao veterans zvinhu zvese zvaangotangwa panguva inoi ende zvinge zvine varidzi vazvo varidzi vazvo kana vari pasi vanenge vakuda kuti kumusoro uku vange vachisvikako kusvika kumusoro kukanganisa zviri kumusoro ende unokanganisa nemabasa aitwa nefast neheritage pamwe chete war veterans yagara ineassociation yayo national war veterans association inozikanwa newar veterans league ko heritage futi yemawar veterans yabva nekupi nezvakadaro saka kurakidza kuti vakuru vemusangano wezanupf havakoshesi and havavimbe nemastructure emusangano wavo neizvozvo vaakuita sei vaakutanga zvakati wandei zvakukanganisa emusangano and vanhu vemusangano vakuti isu takumbosuduruka mumboendesa vamberi and izvozvo zvinowanzoitika kana zvinhu zvakawanda zvakuitwa zvisingawirirani nevanhu kana varidzi vechinhu
nhengo yeparamende inomirira Norton vatemba mudiswa vari parunhare kuNorton nestudio 7 sangano recenter for natural resource governance rinoti vana muzvina bhizimisi vekuchina havagoni kugarisana nevanhu zvamuchose mukuru wesangano iri vafarai maguu vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara munzvimbo dzine zvicherwa zvava kukanganiswa vanogara mune zvicherwa zvakukanganikwa nehurumende iyo vanoti iri kurega vekuchina ava vachivhiringa vagari nekuvadzinga munzvimbo dzavo asi pasina chiri kuitwa nehurumende vamaguu vanoti munharaunda yehwange mune makambani anoita gumi uye vagari venzvimbo idzi vakangova vakumbira hurumende kuti idzike mitemo inovachengetedza munzvimbo dzavo asi pasina chatichaonekwa mukuchengetwa kwavo nehurumende yavo
makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose nyika yese yezimbabwe iri kuchema nekuda kweunhu hwemachina kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa saka nyaya yemining iri kukonzeresa kusagara zvakanaka kwevanhu muzimbabwe nekuti vari kuramba vachivhundutsirwa kana kuti vachitorerwa minda yavo vashandi vari kubatwa senhapwa vanorohwa vanoshandiswa vasingapihwe muripo vanoshanda munzvimbo dzisina utano uye vasina zvikwanisiro vanhu vazhinji vari kushandira machina upenyu hwavo huchadimburirwa panzira nechikonzero chekuti vanoshanda vasina zvekupfeka zvinovadzivirira dzimwe nguva vanoshanda pane njodzi pasina zviri kuitwa kuti vanhu vasawire munjodzi idzodzo saka idambudziko guru
vamaguru sei hurumende isingachengetedzi nzvimbo dzinogara vanhu kana kuvapa pekugara patsva kana vagere munzvimbo dzine zvicherwa zviri kuda kucherwa kuti zvitengeswe
tichiongorora dambudziko raunzwa nemachina tinoona kuti dambudziko chairo haasi machina nekuti hakuna munhu anobva kuchina wongonanga kuuzumba wosvika kuti ndauya pano kuzochera black granite hakuna zvakadaro dambudziko ihurumende yezimbabwe nekuti machina vasati vapinda mumaruwa. Vanotanga vaonana na Minister of Mines, vanotanga vaonana na President. Pavanozouya kumaruwa, vanenge vatopiwa magwaro. Ekuti kune vanhu variko asi itsvina havanane basa rese. Ndosaka pavanoda kutanga maprojects avo munoona kuti vanenge vaine ZRP, panenge paine CIO, panenge paine vana DA, vese vanenge varipo kuprotekta maChina, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora bumbiro remutemo rinotaura kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe hazvifaniri kubviswa mumishamao pasina order inenge yabva kukoti. Asi maChina vari kungoenda vachiita izvozvo nechikonzero chekuti vanenge vaine vatsigiri vari mumahofisi makuru vanenge vakapiwa mari. Mari idzodzo ndodzinokonzera kuti vatengese nharaunda yese nekuti iye anenge aguta iye nemhuri yake. Saka dambudziko ihurumende yeZimbabwe kwete maChina, nekuti maChina havangoshandi kuno chete. Vanoendawo kunana Europe, vanoendawo kunana America, kunana Latin America, asi hakuna makuna kuna seari kuitika muno muZimbabwe.
Chii chingaitwa kuti hurumende iise zvizvarwa zveZimbabwe mberi kweve zvemabhizimisi vanouya kuzorima mari yavo munyika?
Tatotaura kuti dambudziko igovernment ndo iri kudya nemaChina, vobva vatengesa nharaunda nevanhu nemhuka nemaminerals zvese zviri kupiwa kunzi maChina itei zvamunoda. Saka solution haisi kuzobva kuhurumende, solution ichabva kuvanhu. Kusvikira vanhu mumacommunity vaakuti hatisiri kuziva zvamavinga kuno, hurumende haisati yataura nesu. Hurumende ngaiuye paground. Kana tisati taona iye akasaina, kana ari Minister Chitando akasaina special grant, kana ari provincial mining director akasaina agreement nemaChina, iye ndiye anofanira kutungamirira kunotaura nevanhu kuti tauya pano kuti tikuzivisei kuti nzvimbo ino yaye maChina, imimi tsvaga iko kuenda. Zvotangira ipapo. Saka vanhu vakaramba vachinzi vakanzi ibvai, wobva vatotakura mabhegi vachienda, vachasara vasina pekugara. Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuchidraw a line mujecha vachiti apapa hatichakwanisi kupushwa kudarika ipapo. Ndivo vanofanira kuti maChina dzokai kwamakabva. Then hurumende ichachitaurirana nemacitizens kuti kana tichida kuita mining project munzvimbo iri kugara vanhu, tingaite sei kuti pave ne-win-win. Hurumende inowana marevenue, investor anowanawo maprofits, asi community inowanawo development, uye haisi kuzongono tsvairwa kubva paigere setsvina. Vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire. Kana hurumende iri kutadza kudzivirira vanhu, vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire minda yavo, vanofanira kudzivirira mafuro avo, makuva avo, nzvimbo dzavo dzinoyera. Ndivo vanofanira kuti vadzivirire nzvimbo dzavo.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vari parunare kwaMutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rekuzvifambiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe gumi nevasere vakakuvara nemusi wemugovera apo rori mavakanga vari yakabonderana nemwe rori mumugwagwa uri pakati pemurambinda nebetera. Vachinyora patwita pavo nezuro, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vanhu vakanga vari murori iyi vatsigiri vebato rezanupf. MuNewsday makare, mutevedzeri wemukuru weBureau of African Affairs vaRobert Scott vanoti vanoona nezvesarudzo muZimbabwe vanofanira kugadzirisa zvose zvegwaro revavhoti kana kuti voters roll rigopiwa kuvanhu vose kuitira kuti sarudzo ivonekwe kuti yakaitwa pachekerere. yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chokutanga ndoda kuti unacharungira iwe kayo ndaunodza marava kutiko tinoda hurumende yomubatanidzwa pedza vanhu kurovesa vanhu ndoyaari kuda kuti idzokoroko. Isu tinoda kuvhota tombodyiwa takavhota tikavhota tikadyiwa ndizvozvo izani ikahwinawo ndizvozvo hatidi zvakuna mubatanidzwa mubatanidzwa weiwoyo hatizvidizvo toda kunovhota tinodyiwa tiriyo asi iye waona kuti otodyiwa kanawo totoda zvomubatanidzwa.
Pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei. Ndinokumbirawo vose vane access yeinfomesheni iri kubuda yemaprimary elections yezanupf vakakuleti manhamba yavemavhotas avhota pazanupf maprimary elections ose timakakuletiwo netotal yawo ndo anozotipa idea yekuziva kuti zanupf munanyamavhuvhu papresidential election inoita mavhoti mangani kwete mamwe mavhoti etinozoudziwa ekunyepera aya ndo maactual votes chaiwo chaiwo aya. Tinokumbirawo ndini maridza pajobek.
Pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei. Vedu vedhokumendari realjazira herika here? Ivo vanoti vezeki vaya ndopa vaifanira kutevera vachisunga vanhu vese vari implicated munyaya idzodzodzi kozi vakato vari kubira nyika zvinhu zvakawanda. Maticha haana mari ari kupiwa nzungu, manesi muzvipatara hamuna zvipata hamuna zvikwanisiro nokuda kwavo vanhu ava. Tinokumbirawo kuti negavhumendi yedu nevasunge vanhu vese vavo kana zvichibvira kana zvina purezidendi kukati ngaasungwevo basa ri kusunga vana job scaler vasina mhosva vachiregera vanhu macriminals rooming around the streets hazvina kunaka izvozvo. Kune wese ari kunzwa akaona dhokumendari realjazira vedwei ngatirejeste kuvhota tivhotere TPC tibvise hurumende yechimafia i ndinimaridza pajobe.
Makadiko pastudio apa tiri kunzwa manyukunyuku kufara nekurakashwa kwaitwa vachinoti mbava. Tiri kufara zvisingaiti. Aiwa zvakaita vachinoti mbava vainetsa mukuhwera kubhuhwera kwedu uku. Aiwa tinotenda tafaranuka zvisingaiti. Anga aende hake chinoti mba ingaende zvake. Aiwa tichingoti zvedu mukomana ka ngaupinde zvake mukomana.
Ya, wari kuhwina ngavasafare zvavo ngavasanyanya kuzvifadzawo nenhema bhikozi ivi pakaipa kaona munhu uchihwina neless than 700 semuenzaniso constituency inenge ine vanhu zvekuma 8000 unohwina ne700 isaini yekuti vanhu havana kubuda kuenda kunovhota nowanda uye vamwe vacho vanenge vasachihadi. Unofanira kuziva kuti pane kana ukanzi wapinda izvozvi vari kumberi ukoko hainyatsi dzega dzega haubudirire panenge pakaipa bhikozi zvatobuda pachena izvozvi constituency yese munhu unohwina ne90 meno regai timboona atimboona saini maamaanayo saini maiona iyi ndo inonzi big saini manje hazvisi zviri kutombofarira zvachose sese unogona kufara bhikozi uri unopiwa chid6 unopiwa mari toti kuti uri kunobudirira kumberi kwatikenda ukainema kwezvinhu zvauri kunopiwa zvauri kupiwa ikoko ndo zvauchadya usafunga kuti vanhu vari kufara taisaone zvaunoti wini yacho panenge pakaibva.
Makadii koko Studio 7 ini ndinonzi Emson mupfana anobva kwachilonga kuchirezi uko ndinochema nekuda kwezanupf. Zanupf ine mabasa makuru akaipisisa chaizvo chekuti vatitekese vatore nzvimbo yedu kwachilonga ukoyi nzvimbo yedu kwachilonga uko kwatinogara ikoko kuti titorerwe ivhu naivavo ivavo vanenge vachizvinzwa ivavo vekwachilonga ngavarege kuti vavhoterere nzvimbo iyoyo uyezve masabhuku ngavarege kunyengeterwa nezano iyi. Zano iyi hatichaidi kare. I was born 2008 ikoko kwandiri zvezvi ndakuchembera handina nyangwe pensheni handina nyangwe chii ikoko kunoitika ipapo nokuda kwezanupf Izvi zvinotaura ndiri South Africa ndokwandiri ikoko. Ngatichinjei mabvumo ikoko toda kuti shanduko ichinje muZimbabwe. Tiregere vanhu ava. Tanete nevo vanopa mari. Izvezvi magoldi ari kubiwa izvezvi. Izvezvi vari kutenga vari kupanzipo maChina. Saka ngatizive pekuvhotera vana vamai tichinje maitiro. Toda Zimbabwe yedu iite Zimbabwe itsva. Ndatenda ini. Kutenda ikoko Studio 7. Kani mambo. Ya.
Saka naemi naemi regati mbobvunza umeja jenara waripi kupi ame jenara waripi waripi kunyarara kwacho wakana kuru kutumuisiko amenu kuna kumuisiko mpura zifutu na hoto warare ndo wakatora harapa anuwa uti wanema powers kutu wanukwansa kukontrola kana wita stand up arino kutu kutika in this country waripiko waripiko manyanya kutregiri indi makango fuda maogo shichitika shichitika mubi wa mgodi isinga chereke kutu pa week unapata 100 kirema iwa hitura mgodi kutu pa week wanubudiza 100 kgs washino tengisa kundu ami jinara wa maganyara arai matregirira ituzi watu munaro simbare kuita zinu jitu kuchemana wa mapowers wanao wanozviguna ende vandowega vatoti ndowega kupi yedu taitogumbira kuti vasvinure ii vanyanya kurarisa kubraibwa here mabraibiro acho aazonyanya munhu anobraibwa nemai wobraibwa neGG6 wobraibwa nepras tengesa akunyika saizvozvo izvozvo muri kuita imimi ami general avhareriyo matirasa kuno sadaro mudhara matirasa kuno hii tariredu ndimi tiri kutemba nemisteri zvidiki zvamakapiwa pane zvatinozokupai isusu mukagona kutibatsira kuzatichemani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa kuti dunhu reMississippi riri pakati penjodzi huru zvichitevera dutu mupengo remhepo rakadonhedza dzimba zhinji rikauraya vanhu 26 kusanganisira neumwe mudunhu reAlabama. Izvi zvichaita kuti hurumende yeAmerica ibetsere matunhu awa nemari yekugadzirisa dzimba uye zvivakwa neupenyu hwavo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vakasvika muGhana nezuro murwendo rwavo kuAfrica ruchatora svondo rose. Amai Harris vanotarisirwa kusimbaradza ukama pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica senzira yokudzikisa ukama hwenyika dzemuAfrica nenyika yeChina. Amai Harris vachashandirawo Tanzania neZambia vachiita hurukuro pamusoro pezveupfumi hwenyika idzi, mamiriro ekunze, kupedza nzara uye nezvevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reZANU-PF rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka zvinoratidza kuti ibato revanhu. Asi nhengo inomirira Norton muparamende vatemba mudiswa vanoti bato reZANU-PF rava kurasa vashandi varo vemumasales vachitora vanhu vasingazikanwi nevatsigiri. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinaku bhizimisi ivi kuChina vachiita madiro nezvizvarwa zveZimbabwe sezvavari kuita munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.